Correct. Kuti nezuro mutsvano tapinda mune dibhaipatai chanegotiation pane meeting inenge negovernment neservice board nesevashandi zvedza kudiscasa tione kuti maalawenzi zedu kana kuti zvatinowana kupera kunge tizoriziva kusvika papi. Magovernment yakadzisa yekuti ndakakwanisa kuwedzera ne60% kana anonzi maroad specific allowance esanganisire neyedu on call allowance yedu which zvinenge zvaakureva izvo kuti pasekondi yakasvifti yatinowana RTGS the hour paon call yaincrizwa ne$4.50 sainenge ya$12.50 RTGS the hour. Saka veZimbabwe Sugar Gators Association vakaimirira Sugar Gators Association havana kuzvitambira vakaramba ofa iyoyo vakabuda meeting yezvo vakazivisa vari meeting iyoyo kuti vakubuda Apex Council.
Sei imi sesangano makaramba kutambira mari yakanga yawedzerwa nehurumende?
Isusu tiri kuti zvinhu zvemutengo munyika zvaincrisa ne1500% then poofa 60% ichimizi pane huge difference inofanira kukavha hokuti neofa iyoyi machiremba hatikwanisi kunge tichisubsidiza shandiro yedu panguva dzaanofanira nge achitipa mari yekuti tikwanise tichikavha gepi rorifu pa 60% zvova 1500 saka iofa iyi haitikwanise kuti unge tichikwanisa kudzokera kubasa tinechanga tichingoramba tiri incapacitated kudzokera kubasa.
Dr. Ndoro, chii chaizvo chamuri kuda imimi kuti chiitwe nehurumende?
Zvitanga tati hurumende ngairizive malaunzi zvedu zvichienderana neinterbank exchange rate.
Munorevei kana muchiti izvo zvichienderana neinterbank exchange rate?
Tikuti isusu zvatichiwana zvee zvakategwa ne pangava pane $ kana zvisiri $1 enda pazvinotozvizvara zvinga rakuuza vali nekuda kwechii kweinflation. Saka naizvozvo inoita kuti mari yatangaivatotiwana inowana vhalu ende uyezvo kana hurumende yakaintrodusa interbank exchange then ngaikwanisa kurivhiwa masalaries yedu nechii neinterbank exchange.
Dr. Ndoro, vatereri vari kudo kunyatsonzwisisa chaizvo kuti izvo imimi muri kuda kubhadharwa mari iyi yakaenzana here nemaUS dollar kana kuti izvo muri kuti imimi munoda kuti mubhadharwe mari dzenyu pamwedzi dziri dzakaenzana nemari yamaibhadharwa apo maipuwa iri maUS dollars?
Tikuda kudzienzano sezvo hurumende iyi yakaramba ichiti haina maUS dollar uyezve hazvisiri pamutemo kunge tine maUS dollar ngaichienzana uyezve ive nebuying power sezvayakambinge iri dzainge iri maUS dollar.
Kune vamwe vari kutiwo nguva dzose panorwa nzou uswa ndihwo hunokuvara, nokudaro imimi pamuri kunetsana nehurumende varwere ndivo vari kunyanyo kurwadzikana nekurasikirwa neupenyu, munotora sei danho irori?
Zvinhu zvinototi shungurudzo isina china chimachiremba nekuti hazvifaniri kunge zvichisvika panzvimbo yazviri izvi. But isusuwo pamachiremba hainofanira kunge nzvidziso yekuti chiremba ane nzara itori njodzi kumurwere. Kana uri chiremba haufanira kunge uchishanda uchifunga kuti inini ndine nzara kana kuti zvinhu zvanga zvinomira zvakanaka. Unofanira kunge uri ne-rightful state of mind uchiatenda kune patient yako.
Mati imi sangano renyu rakabva rabuda muhealth Apex Council, zvinorevei nekubuda kwamuri kutaura uku?
Tinoedza kuti kuda health service board inoaemploya kuti ngaigadzire imwe nzira yatingaona kuti tingataurire nayo tizoi tiri kuona kunge nzira iri kuitwa nebhaipatiti uyezve kana platform yacho mazvitema nemachiremba nezvimwe zvitemo zvevamwe zvinenge zvisingaenderani uyezve machiremba nemapeculiar businesses anonge asinganyatsozvokuadreswa health Apex Council muya kuti zvitore nemubaipatai. Saka tiri kuti health service board ngaigadzire neplatform rimwe channel inobatsira kuti machiremba magrievances avangoendeswe zvii zvinotaurirwa naziri zvepamachiremba yeka.